Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gunyana 18, 2019. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hama dzevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezviro dzakatadza kuwirirana pamusoro pemutumbi wavaMugabe. Hurumende iri kutarisirwa nhasi kusangana nevamiriri nevashandi pamwe nevamiriri vevashandirwi. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio iri muWashington DC. Hama dzevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezviro dzakatadza kuwirirana pamusoro pekuti mutumbi wavaMugabe uchachengetedzwa sei uye uchachengetedzwa kupi usati wavigwa. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anga ari pamusha wavaMugabe kwaZvimba. Arthur, vakuru vemhuri yekwaMugabe vatadza kuwirirana papi panyaya yekuchengetedzwa kwemutumbi nekuzovigwa kwavaMugabe?
Vakuru vemhuri yakwaMugabe takatadza kuirana chikuru, yanga iri nyaya yekuti mutumbi wavaMugabe uchachengetedzwa sei kana kuti uri muchimiro chakaita sei. Zvinonzi vakuru vemhuri vanoti vanoda kuti mutumbi iwoyo uomeswe, asi vamwewo veruzhinji rehama vanenge vari kuti aiwa, tadii kungoti isusu tingoisa mumochari zvinhu zvongogara zvakadaro kusvikira mazuva ekuvigwa akwana, sezvo vari kuti mazuva ekuvigwa anenge amashoma nekuda kwekuti imba yavanofanira kunge vachivigirwa inenge yakutovakwa. Saka zvichireva kuti painongopera vobva vatonoviga. Saka vari kuti inguva pfupi vadii kungoita kungopinda mumochari. Nyaya yava
ya saka pakusawirirana kwavaita panyaya iyoyi yega iyi, pane zvavakataura here kuti voita?
Ndo nyaya yatakasiya manheru vachinetsana zvokuti haina kupera manheru. Takazotaura nemutauriri wemureko Leo Mugabe, vakati nyaya iyi yatadza kupera, saka vanhu vafunga kuti varare vakaitsamira mangwana makuseni kuitira kuti mangwanani ano vachaita rimwe dare rekuti vaone kuti vanowirirana kuti zviitwa sei mutumbi usati waenda kuHarare nhasi masikati.
Chinonetsa pakuti vaomeswe kana kugara mumochari, chinoita sokuti netse ipapa apa chii? Chakaita kuti vatadze kuwirirana wakambonzwa wavo kuti chii?
Chiri kuita kuti vanyanye kunetsana ndechekuti vakuru vari kuti ngaaomeswe vachiti haafanirwi kunge achienda kumba inochengeterwa vashi, nekuti vari kuti havazive kuti chii chinenge chichiitika ikoko nemutumbi wemwana wavo. Ndo dambudziko riripo ipapo. Saka vari kuti ukaomeswa zvakanaka, nekuti vanonge vainawo kumba kwavo wakaomeswa kudaro.
Saka iko zvino izvi vachachengetera mutumbi uyu kupi ivo vari pakati pekuita hurukuredzi?
Iye zvino pari zvino mutumbi waMugabe uri pamba paZvimba pari zvino nhasi masikati na2 o'clock uchaenda kuHarare, nekuti patabvunza vaLeo Mugabe kuti kunetsana kwavo vakatadza kuwirirana zvinorevera kuti mutumbi hauchaenda kuHarare, vaLeo Mugabe vati mutumbi uchangoenda kuHarare, vachiti hazviite kuti uchengeterwe kumba, zvichireva kuti uchange wakananga kudhavu.
Arthur, ivo vaLeo Mugabe vari kuzviona sei mukutaurirana kwavari kuita nevakuru vakuru vemhuri yavo?
Pakataura navari vemugabe vari kuti ivo vakushushikana vamwe vemhuri kuti rufu rwakutora nguva yakati rebei ende uyezve paine makakatanwa. Izvo zvavanoti zvakaipa nokuti vanhu vanozofunga zvinhu zvakawanda pamusoro pavamugabe, pamusoro pemutumbi wavamugabe. Saka izvozvo vanoti hazvisi kuvafadza ende uyezve vanoti zviri kunyanya kutora nguva yakati rebei vachitaura nevakuru vavo nekuti havasi kuda kuitawo zvakare kuti vamanikidze vanhu kana kuti vaite zvekumbunyikidza vanhu. Vanenge vachida kuti mhuri nhengo dzemhuri dzinge dzinotaurirana dzichionesana kuti apa panofanirwa kuitwa so, apa panofanirwa kuitwa so, poitwa muono mumwe chete kuti pasaite matambudziko. Saka vari kuti ndozvavari kuita asi vanoshushikana zvikuru kuti zvinenge zvaakuramba zvongonetsa paine makakatano azvinobva zvaita kuti vanhu vakawanda paite makufunga kwakawanda mukati mevanhu munyika.
Ko vanhu vanochema vachakawanda here? Unomboona kuti vava kutapudzika kana kuti vari kuwedzera?
Vanhu vakawanda vabva vabva pamba pavamugabe vazhinji vachienda kudzimba kwavo. Izvozvo zvabva zvanyanya kukonzerwawo nekuti zvekudya zvaisimbopuhwa zvakati wandei panenge panga pasina zvokuti patabwa isusu patakabva nezuro kuma8 o'clock vanhu vangu vasati vadya ende pasina tariro yekuti chikafu chachona chiri kuuya. Saka ndoona kuti ndo zvimwe zvezvimwewo zvabva zvaita kuti pave nevanhu vashoma zvakare.
Saka pari zvino chichaitika nhasi uno ndechekuti mutumbi wavamugabe uchananga kuHarare?
Ya, pari zvino vario mugabe vati zvisinei nekuti chii chaitika, chabuda munhaurirano dzevakuru vekwamugabe, mutumbi uchaendeswa kuHarare nhasi kuma2 o'clock.
Arthur, tinotenda zvikuru. Tichadzoka kwauri kuti tinzwe zvinenge zvaitika.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hurumende inofanirwa kuferefeta zvakadzama kana pachinge papambwa munhu, zvisinei kuti ndiani kana kuti ndewebato ripi. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vade Wamavhinga, vanoti ibasa rehurumende rekuona kuti kodzero dzemunhu wese dzakachengetedzwa. Mashoko avaMavhinga anotevera mashoko egurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasiusise mwoyo ekuti kupambwa kwevanhu kunogona kunge kuri kuitwa nevamwe vanhu vasiri muhurumende vaine chinangwa chekusvibisa zita renyika. Asi vaMavhinga vaudza Rechoto weStudio 7 kuti ibasa rehurumende kuona kuti vari kupamba vanhu ndivanani uye kuona kuti vanhu ivava vasungwa.
Hurumende yeZimbabwe iri kuporonga, haisi kugona kubata zvakanaka nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika dziri kuramba dzichiitika nekuti chekutanga iko zvino kubva gore richitanga vanhu vava kutosvika 50 vakapambwa, vakarohwa, vakakuvadzwa zvinozivikanwa, asi hapana kana munhu mumwe chete zvake ati asungwa. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti pane munongedzo unoita sekuti vanhu vari kuzviita vari kupamba vanogona kuti vachishanda nehurumende, nekuti chekutanga vanenge vaine pfuti dzehondo maAK-47 tichitaura nevamwe vakapambwa kusanganisira vatatenda Mombeyarara, uyezve vanenge vachirova vanhu vachivati sei muchida kumukira hurumende kana kuti tinoda kuti tikudzivisei kumukira hurumende. Chetatu ndechekuti sei vasiri kusungwa zvoita sekuti vane rimwero nehurumende.
Zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa nehurumende vaMavhinga panguva yakadai panenge papambwa vanhu?
Chekutanga ndechekuti zvese zvinoitwa zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi. Zvaifanira kutora magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aende kudare redzimhosva reHigh Court kuti vakumbire kuti hurumende imanikidzwe kutsvaka vamagombei kana kuti munhu apambwa kuti awanikwe nechimbi chimbi. Kana munhu achinge apambwa nguva inokosha, kana nguva ikaramba ichireba asina kuwanikwa zvinoreva kuti upenyu hwake hunenge hwava munjodzi. mapurisa anofanira kuti akurumidze kufamba chaizvo chaizvo. Iko ndo tinoziva kuti chiremba pita magombei paasati apambwa akatumirwa message panharembozha yake pane namba dziri kuonekwa dzekuEconet achiudzwa kunzi tava kuzokuvinga rekedza zvauri kuita. Kusei mapurisa asati avheneka nekutatsvakurudza kuti namba iyoyo ndeyani, veEconet ngavataure kuti namba iyoyo ndeyani, ndiani ari kuita basa rakadai, anofanira kunge achizivikanwa. Vanhu vari kufamba vanhu, vanhu vari muZimbabwe vari kuramba vachitevera vanhu vanotozivikanwa, ngavasungwe. Hurumende ngaitungamire basa iroro.
Kune mashoko ari kubva kuhurumende vamavhinga ekuti izvo kunogonawo kune vamwe vanhu vasiri hurumende vanogona kunge vachipamba vanhu ava senzira yekusvibisa zita rehurumende yava muNangagwa. Munoatambira sei mashoko aya?
Mashoko akapotsa haasi iwo, nekuti vehurumende ava vafaniri kutaura kumhanya kunongedza kuzi kuti aiwa haisi hurumende kana kuti ndingana kana kuti kunogona kuite vamwe, vasina kupa mapurisa mukana wekuita basa. Kana kuri kunzi ichokwadi kuti kungave nevamwe vanhu vari kuzviita, kuone mhaka yei mapurisa akapeta maoko? Sei pasina kana munhu mumwe chete zvake akasungwa kubva gore rechitanga nyaya dzekupamba vanhu dzichitekeshera? Nemhaka yei vanhu vari kupamba vanhu ava vachivarovera kuti muri kuda kupandukira hurumende yavamunangagwa?
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vachitaura vari parunhare kuCambridge kuBritain naRay Choto weStudio 7. Hurumende iri kutarisirwa nhasi kusangana nevamiriri vevashandi pamwe nevamiriri vevashandirwi pamusangano mukuru weTripartite Negotiating Forum TNF. Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions ZFTU iro richapindawo mumusangano uyu vaKenyas Shamyarira vanoti musangano weTNF uyu uchapa vashandi mukana wekuti vataure nhunha dzavo, zvikuru dzekuti mioro yavo haina chaichatenga. Musangano weTNF unopawo mupoka matatu anoti hurumende, mushandi pamwe nemushandirwi mukana wekuti vagare pasi nguva imwe chete vachiwirirana kana kugadzirisa matambudziko anenge ari kusanganikwa nawo mumabasa. Ngati nzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navashamuyarira.
Kwasedzwa Technical Committee yeTNF yatiri kufunga kuti iri kusangana isu vamiriri vevashandi ZFTU, ZCTU, government nebusiness. Takuda kuti tifoseredzane, especially principal government, kuti ngai toswalowa pride yayo pave nekutaurana nehurumende yeSouth Africa tise taadopta rand. Nyaya yekuadopta US haishandisike mukasmall economy kakaita seZimbabwe aka vakandemire, nekuti US zvinezvi mukatarisa riri 1:15. Kuti uone $100 unofanira kuita part away ne 1700 bond. Saka it's too big a current kuti ishandiswe paka small economy kari kustruggle kakadai so kasina straight narrative yekufamba kweeconomy. Saka zviri nani titoshata tichidyana neSouth Africa apa hapachada pride iripo iyi. Saka isu sevashandi tikasawirirana kutechnical committee zvichava kukwatiri kumaprincipal, handisi kuona tichitora dzimwe 2 weeks pasati paitwa a massive general industrial strike against nyaya yekuita restore currency inoita kuti mushandi awane chouviri nemhuri yake.
Musangano wamuri kutaura weTNF Technical Committee unenge wakanyanyonangana nekukurukura zvei?
Uri kukurukura maererano nenyaya dzemaimmediate agendas atiroda kuti aitwe looked into. Nyaya dzemasalaries, wetatomu hyperinflation, kune vanoziva zvemaaccounts, tatomu hyperinflation. Nyaya dzekuti mushanda achakwanisa kusustaina kuti auye kana kubasa, let alone kana kuti awane chekudya. Nyaya dzekushaikwa kwemvura, mvura chaiyo yekunwa yekugeza. Nyaya dzekushaikwa kwemagetsi, is total blackout. Macompanies ezvezvi ari kuvhara zuva nezuva, vashandi vari kuswa pamashort time working hours. Handiti nekuda kwekuti hakusina production iri kuitika mumafactories kana mumanufacturing nekuda kweload shedding. Saka ndidzo nyaya dziri of very priority where we need now to sacrifice. Government must sacrifice, workers must sacrifice, and business must sacrifice. How do we sacrifice? We must put priority to industry. We must put priority to production. And we must put priority to the cost of production, which include, above all, the salaries. Dependa nema wage salaries akuzisina chichabatika ndio ma agendas atika kuti atawe iwayo technical committee obaunga ku principles for ratification
asika vashamirira vakawanda vanochema kuti vashandi amutauri nezwi rimwe chete dai muchienda kumisangano yakadai muine chisungo chimwe chete sezftu zctu nemanga masangano zvino munozoti mai imomo uya aenda kwake aenda kwake
Ichokwadi zai kita nekida kwe kutina kandemiri. Yaiwe pep talk show. Yes, you know, chini chesu cha wataura, you are saying it under oath, you are saying it on behalf of the people of Zimbabwe, particularly the workers. Chiri pamu temu. And the wataura, on the basis ya kutu wakapili wa mandate, ya kuno miri ya washandi wese. Saka, apana zichemu, zinga sanga nikuwe na zoku ZFTU, siri zichemu zirikubwa ku ZFTU, siri zichemu zirikubwa ku Public Service Association Worker Representatives. Saka I think muchaona kuti iko zvino vanhu vanenge vakabatana zvakasimbisisa. Mukatarisa even nyaya yeparticipation TNF, muchaona kuti mune vari kubva kuZTU, vari kubva kuZFTU, vari kubva futi kupublic service.
Avo vange vari munyori mukuru weZFTU, vaKenneth Shamiarira, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya pamusoro pezveutano zvichinzi zvipatara nemakiriniki hazvina vashandi sezvo vana chiremba vari pakuratidzira kupambwa kwakaitwa umwe wavo. Daily News rinoti Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakwidza mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. MuDaily News mekare mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vari parumhanhanzombe pamusoro pekupambwa kwevanhu panguva iyo sangano reUnited Nations ratumira nhumwa yaro inoona nezvekodzero dzevanhu. NewZimbabwe.com inoti hurumende iri kuronga zvekushandisa vana chiremba vemauto vemapurisa muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vari pakuramwa mabasa. Muchirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani Studio 7, imi vashamarari vese veStudio 7, ndichangotaurawo hangu maonero andiri kuita pamusoro pekunyangariswa kwevanhu. Ichokwadi kuti vanhu vari kunyangarisa vanhu vanhu vanozikana nehurumende. Uya murume uya uyo akambota akambopambwa uyo kumasvingwa mumwe mumiririri wevarairidzi akamhanara nyaya yake kumapurisa akavapazve neregistration number yemotikari yakamupamba. Saka kana vachiti havazivi vanoreva nhema ngavaende kotsvaga mota iyoyo vanoziva kuti yakanga inodrivewa nani huye ndeyekupi, inhema dzevanhu ava. Ndomaurayiro avanongoita vanhu. Saka ngavarege kuvandavo siri kumunwe. Vanhu ava vaurayi vanhu vezano ava vaurayi huye ndovauraya nyikazve.
Makadii kupaStudio 7 apo. Ndoda kutaurawo nenyaya yekupambwa kwaDr Peter Magombeya. Zviri kuitika muZimbabwe zvakaoma zvinorwadza. Pambwa kuri kuitwa vanhu ndo nyaya yakaita kuti vamunangagwa varige maelection vapinde na vaida kunyatsa kutirwadzisa semaZimbabwenzi vachipamba vanhu zvavari kuita, vachirova vanhu, vachiuraya vanhu vanenge vachivaopoza. Hapana chinombobuda nemurumoyo, otherwise nyika iri kutonyura kunyura chaiko, kusasara kana kusisina kana mvura inoyerera murwizi neutongi hwemunyuro yavo.
Mangwanani mangwanani vashamari veStudio 7, ndaiti kutendei nebasa renyu zvenyu, munotigonera chaizvo, rambai makadaro. singapedzi nguva zvangu ndoda kutaura pamusoro pemurume unonzi mugwadi uyu arege kutiona vange takapata stereki vana vezimbabwe ngaarege kuya paredhiyo apa achiumana mberi kwedu uri kuumana mozva kuumana hakuzi kutaura asi kuti uri kuumana arege kuti umanirawozve kana asina zvokutaura ngaarege kuya pastudio 7 isu tinoziva mabasa ezanup f takagara naye zanup f tararama ndiyo zanup f tinoziva tsika dzayo tadzichinji tsika dzezanup f hapana kana wani chari kutaura chatinombonzwa kana kunzwisisa vanhu vezanup f ndivo vari kuita zvinhu izvi hapambori namwana tidi kunyepera please ndokumbira muplay audio iyi vanzi vanotafadza mugwada
mangwanani mangwanani vanhu vestudio 7 aiwa kuti tichitaure mazita taakungotya kutorwa usiku nehurumende kuti tichitaure kuti tiri papi taakungotya asi tiri kufona zvedu tiri kuno kusouth africa ndiko kwatiri danga tichiteerera chirongwa madeko chauyo uyoyo wechidiki wezanup f uyo mugwadi uyo ari kutaura kuti pane ma34c pane chii asi hurumende haiwa moti adiwo ndo zvaimboitawo chipanga izvozvo aimbotaura kuti waona mugabe waona mugabe waona mwari waona mai mugabe waona mudzimai wengirozi ndizvo zvaaitawo sezvekuita mugwadi izvozvi saka totoziva kuti ndiyo nzira yavo imwe cheteyo ngatirege kutenderera tenderera muroi ngaangoudziwo tiri muroi mukatenderera kuti hatizivi kuti pamwe ihurumende pamwe ndana ihurumende yatora dokta ihurumende nemhaka yekuti yagara ichingoramba yakauraya vanhu masoja akauraya vanhu handi makanzwa uchibvunzurudzwa namoshkandi wairamba wani masoja makanzwa kati hatina kumbouraya musoja anga ari padhigirizi ripi ripi hapana musoja akambouraya vanhu asi zvese makazviona pachivhitivhiti chichi saka itsika yekungoramba zvekuti wazvitanisha zita ravo black
makadiko ana mukoma jonga vati venyu vose vestudio 7 navateereri muyezimbabwe ndinokwazisai ndinoda zvangu kuti nditaure panyaya yava vadhokta vakapambwavo apa hurumende ichitaura ichiti haizivi kuti vari kuzvita ndivanani hurumende yava munangagwa isatamba navanhu vanhu vane freedom speech yekuti vanofanira kutaura zvisingafadzi nyika waye wangoti wose watadza kufara kana wataura kuti aiwa zvakati maresva unoona achipambiwa asi hurumende nhasi inoti haizivi kuti zviri kuitwa nanani hurumende isatora vamwe vanhu kuita sekuti havana njere munyika ende ngavasiya nezvavari kuita vagara vana munangagwa ndiwo maitiro avakaita kubva kare munangagwa ndo basa rake iroro
ndinokukwazisai mose vateereri vestudio 7 ini maonero angu ndeyekuti vose vanhu vari kupambwa musadi kurova imbwa makaviga mupini kuti vanhu ava zvichida pamwe vanowira nehurumende kana ndechi isusu muzimbabwe sekutiza kwamari kwatamuita tichiuya kuno kusouth africa tiri kutotiza kuti muzimbabwe makaita fanika sezvinzi vanhu vese varimo dzinongori huku dziri mukeji dzekuti muridzi wehuku kana akungodzida anongobata chero yaada achingodya ndo mamiriro akaita zimbabwe zimbabwe haina kumira zvakanaka tokuita kunge takagarirwa neizi nyoka seumbeumbe kana kuti pane munhu ane chikwambo chake chekuti chinotoda ropa every now and again ende vanhu vaya vanje vaya nokuti vanhu vese vari kungorewa vanhu vanongorewa vasina kumboba hapana kana mhosva yavanenge vaita vanongotorwa chete unzi nekuti vari kutituka isusu kana kuti vari kutisvibisa mazita edu saka musadi kurova imbwa kwakaviga mupini vanhu vari kuuraya vanhu vegovernment hurumende iyoyi iye munangagwa vana munangagwa vachoivo ndo vanhu vari kuuraya vanhu kana kuti vanhu ivo vanoda kunge varivo vanhu vanosenzera hurumende aivo hurumende ndiyo iri kuuraya vanhu hurumende ndiyo iri kuda kuuraya vanhu
zita rangu ndinatasha ndikati iwewe munangagwa dzosera dokta ungamutora kuzimbabwe toda madokta edu asingaperi vanhu vari kutambura kuzimbabwe koko vari kutambura chaiko voda kurapwa vanorapwa nani kana madokta achingashandi nenyaya yemunhu one hai hazviiti izvozvo toda kuti vadzosere mudokta wedu kumusha iriyo zimbabwe ko
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika mune dzimwe nyika. Komishini inoongorora kuchorwa kwekodzero dzevanhu muBurundi inoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu kwave kunyanya apo nyika yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Komishini iyi inoti vari kushungurudzwa vanhu vanotsigira mapato anopikisa, ichiti vamwe vanhu vari kuurawa, kunyangarika, kusungwa, kutochwa uye kubatwa chibharo. Dare redzimhosva rekuSpain raramba chikumbiro cheAmerica kuti vaimbo vemukuru wevasori kuVenezuela, Major General Hugo Calvast, vaendeswe kuAmerica kunotongwa nemhosva yokubatsira varwi veColombia mukupinza zvinodhaka muAmerica. Vakavhaja vari kuramba mhosva iyi. Shavalala Rhythm vachibatsirana na Oliver Mchukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hama dzevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nezuro dzakatadza kuwirirana pamusoro pekuti mutumbi wavaMugabe wofambiswa sei. Hurumende iri kutarisirwa nhasi kusangana nevamiriri vevashandi pamwe nevamiriri vevashandirwi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndokusiyai muri mna
Soku isika tisenda.